Chedzambwa akashaya nezuro manheru aine makore makumi matanhatu nematanhatu ekuberekwa kwapera nguva refu achirwara. Achaura akamirira vatsigiri vemawarriors vaChris Msekiwa avo vanozivikanwa zvikuru nekunzi Romario vanoti nhabwe yarasikirwa zvikuru nekuenda kwaScania.
Tarwadziwa zvikuru nekushaika kwaita gamba rebhora waMishek Scania achidzambwa akanga ari mutambi ane hunyanzi akakapteni wokutanga kusimudza mukombe mukuru apo takahwina Skefa Challenge Cup mugore ra1985. Vakapiwa mukana wekuratidza chikwata chenyika apo vakave kutanga coach kusimudza mukombe mukuru weCOSAFA muna 2000.
Gore rapera Mishek akavhiiwa nekuvhenekwa mudumbu umo maimunetsa. Laban Kandi oyo akatamba muchikwata chimwe chete naachidzambwa anoti arwadzikana zvikuru nekushaya kwaMishek oyo akaperekedza muchato wake.
Ndiri kunzwa kudzamirwa nekudzimbikana zvikuru nekurasirwa naMishek. So soon after Taliza Foot, Yogi was one of my bright men pamuchato wangu while Mishek was the best man. I've lost good friends and good brothers.
Rofu rwachidzambwa rwauya kwapera svondo rimwe chete Zimbabwe yaradzika David Madigora oyo akatamba pamwe chete naMishek muDynamos nemaWarriors. Chidzambwa aive captain weDynamos apo yakatora mikombe yeligi minomwe nemimwe mikombe yemakundano akasiyana-siyana seChibuku Trophy, BAT Rose Bowl, Zifa Cup neRothmans Shield. Pamazuva aya Mishek akatamba nevatambi vakaita saMoses Chunga naKembo Chunga, Kenneth Jere, Japhet Mparutsa, Edward Katsere, Mandigora, Gift Mpariwa naHenry Chari nevamwewo. Mishek ndezvekare aive captain weZimbabwe apo maWarriors akatora mukombe weEast and Central Africa Challenge Cup varo vaKenya 2-0 muna 1985. Mishek aitunidzwa kunzi Scania achifananidzwa nemhando yemarori erudzi urwu. Murairidzi Mishek akarairidza Chapungu, Blue Ribbon, Sporting Lions neTsanganda iyo akatora nayo mukombe weCastle Cup muna 1993. Muna 2000 Mishek akaita mukurumbira wekuve mutambi wekutanga kutora mukombe saCaptain pamwe semurairidzi weMawarriors apo akatora mukombe weCOSAFA Cup. Mokoru weZimbabwe Coaches Association vaBekinyoni vanoti Mishek ndiwo magamba chaiwo emutambo wenhabvu.
Kumhuri yese yebhora tine urombo nokurasikirwa kwataita naMishek Chidzambwa. Munhu akashandira bhora kwenguva yakareba igamba rekubhora.
Mishek munin'ina waSunday Chidzambwa oyo akaendesa Zimbabwe kuAfcon kaviri muna 2004 na 2019 uyezve nekutora mukombe weCOSAFA kanokwana kana. Urongwa hwekuradzikwa kwaMishek hausati waziviswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.